misanganira kakosha chaizvo nokuti iko zvino tiri munguva iyai mutungamiri wenyika vamunangagwa vari kuenda kunyika dzese vachitumidzira zviponzi zvavo vachitaura kuti Zimbabwe yakanyatsovhurika yakajeka kuti vanoda kuita mari dzavo vauye saka vanhu vanounza mbatya dzavo vanenge vachida kuona kuti mitemo yacho nezviri kuitwa neinfrastructure inofambirana here nezviri kutaurwa navamunangagwa kuti vange vachiita bhizinesi nevanhu vemuzimbabwe
nemamiriro akaita zvinhu pari zvino munoona vemabhizinesi ava vachizokwanisa kuwana here vamwe vachauya kuzodyara mari dzavo kana vachawanikwa vachitengawo zvavanenge vachitengesa
chiripo ndechekuti kana vachiuyayo vanenge vachitonzwa vachitotaura nemabhengi nezvizvaro zvemuno vachivatsanangura kuti mari yekunze kwenyika inonetsa kuwana chepiri kana nyange une mabhonzi kana kuti maratgs bhiliyoni mumaakaunti mako zvinonetsa kuti uwane mari yako yaunoendesa kunze kwenyika ndosaka vanhu varidzi vendege vaakuramba kuti mari tibhadhare nemari dzemuno saka ndo zvimwe zvinhu zvinofanwa kuti zvinge zvichigadzika zvichanyanyonetsa kumisangano iri kuitwa kutrade nokuti mari dzemuno hadzisi kunyatsokuchinjika kuti munhu anenge aisa mari dzake ange achikwanisa kuburisa ari madividends kana kuti ari maprofits
tinoona zvakare tiri kunzwa kuti mutungamiri weuganda vayoweri museveni ndoo vachange vachiuya kuzovhura musangano uyu asi kwavowo kunyika kune mapisha pisha munoona vachizokwanisa kuya here
chiripo ndechekuti ukatarisa mapisha pisha ari kuuganda nemapisha pisha atingangoti ari kuRwanda zvinenge zvino mutsauko nezvemuno nokuti uko kunyika dzamataura dzekuigad kueast africa havawanzo politics dzacho hadziwanzopesana nemamiriro akaita bhizinesi ndosaa nitinoa kuti mainvestment akawanda anopinda kueast africa kunyange dhemokrasi yavo yakaora sedu saka tingangochema chema hedu tichiti vekuuganda vanoita nyika akashata asi kana vakuenda kubhizinesi ndokunga mitemo yavo inenge yakati siyanini yakati jekei saka vanhu vanenge vachiteerera vamuseveni vachitaura vemabhizinesi muno vekune dzimwe nyika hapana chavanoshora.